Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 5 2019. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg, South Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Indwe mwe misoro ye nao zedu za nasi chiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Hurumende inoti inotarisira kuti South Africa ndiyo ichachengetedza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika mayo sezvinotarisirwa nemitemo inobata nyika dzepasi rose. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa mudare reSenate nhasi negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi apo vange vachipindura mubvunzo kubva kuna vaDouglas Monzora veMDC avo vange vachida kuziva kuti hurumende yaiziva here kuti kuSouth Africa kwaizoitika mhirizhonga iriko uye kuti iri kuita chii mukuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. VaZiyambi vati pakaita runyerekupo rwekuti vanhu vemuSouth Africa vairunga kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika asi hurumende yavo yainge isingatsigire izvi.
The government of Zimbabwe relies on the government of South Africa for the protection of
hurumende Zimbabwe inovimba nehurumende South Africa kuti ichengetedze zvese ari munyika yedu. Isusu hurumende hatikwanisi kupinda mune imwe nyika kuti tengetedze zvizvarwa zvenyika yedu, saka ipapa tinotongovimba nehurumende yeSouth Africa.
Asi Senator Monzora varatidza kusafara nemhinduro iyi vachiti hurumende haina kuzivisa zvizvarwa zvayo muSouth Africa kuti zvingwarire mhirizhonga iri kuitika pari zvino iyi.
Zvamaiziva kuti ndozvichaitika, makadii kuzivisa zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaita dzimwe nyika?
VaZiyambi Ziyambi vati zvainge zvave pachena kuti munyika iyi muchaita mhirizhonga uye vati raive jana rehurumende yeSouth Africa kuona kuti munyika iyi mune runyararo pamwe nekuti munhu wese achengetedzwa.
The information that we had was the South African government was going to ensure that
ruzivo rwataiva narwo ndekwekuti hurumende yeSouth Africa yaizochengetedza vanhu vese vari muSouth Africa uye tiri kunzwa kuti pari zvino ndozvayave kuita.
VaZiyambi Ziyambi vati pari zvino havazivi kuti zvizvarwa zvingani zveZimbabwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iyi, asi vati urwu ruzivo rwavanokwanisa kuwana kubva kumuzinda wemumiriri weZimbabwe kuPretoria muSouth Africa. VaZiyambi Ziyambi vatiwo Zimbabwe haigona kupinda muSouth Africa kunochengetedza vanhu vayo vachiti zvavanokwanisa kuita chete kuudza hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze zviga zvayakabvumirana nedzimwe nyika zvekuona kuti munyika iyi maita runyararo uye kuti zvizvarwa zvenyika dzese zvachengetedzwa. Uye vati vakatoita izvi vaenderera mberi vachiti basa remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasachigaro wekomiti yeSADC inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu iri kuona kuti mudunhu rese mave nerunyararo. Vati nekuda kwaizvozvo vamwe Mnangagwa vachataura nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nevamwe vatungamiri vemuSADC kuitira kuti dambudziko riri kuSouth Africa rigadziriswe. Mune imwewo nyaya, meya vechitungwiza vaLove Momaiko vemDC vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwakarongwa nesangano reTajamuka muna 2016. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyating vaudza Studio 7 kuti vaMaiko vari kuonekwa pamifananidzo vachipisa motikari yeZimbabwe Broadcasting Corporation uye pane vanhu vauya kumapurisa vachibvuma kuti ndivo vati vaMaiko vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa muDzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg makare muSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vaona izvi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Dokoza, Kettleroom neMandela Squatter Camps. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Plaxides Chakadya, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Izvozvi takawanda tiri kusango nevana, hatisakana bhutsu, hatisakana chataswera tadya, taswera nenzara. Tiri kutambudzika zvakanyanya, hatiziva kuti zvinogumirepi, tichingomhanya tichienda nemasango. Asi taitirwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahleko.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziva kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi, hatina kuzoziva kuti baba vanikwa kuti ndanani. Polisi yange isati yavazovatora vakangorariswa murodhi pavari pavachira ipapo. Pati zvino isingazoti vatorwa here, but kubva vakusvika kumatuu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kubva vanhu vapiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga avo vanogara mumusha weMandela vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba zvikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari. VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Kuno kuMandela kuri kuitwa imhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro mumasaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo wakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa, mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanya tikashamadza nekuti ichikiza ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo, asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZuro vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi neparamende wekuziya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya iyi, bazi remadzimai muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa, uko kuri kushungurudzwa vanhu vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano weWorld Economic Forum on Africa muCape Town kwakare kuSouth Africa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimai muMDC amai Barbara Tanyanyiwa vanoti semadzimai vari kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika muSouth Africa. Amai Tanyanyiwa vanotiwo vanoshushikanawo nekwavanoti kusataura zvakadzama pamusoro pemhirizhonga iyi kwavaMnangagwa, vachiti vanoshamisika kuti vaMnangagwa vakaenda kuSouth Africa vakasanzwikwa vachitaura nezvenyaya iyi.
Mhirizhonga iri kuitira kuSouth Africa haizi kutibata zvakanaka. Nyika ngadzigadziriswe zvikuru sei muZimbabwe. Tiri kuona mukuru wedu waEmerson Mnangagwa wakaenda ku South Africa atisati tambonzwa chitaura kuti zvikuitika zvakashata asi chatangonzwa chatangoona ndichekutorwa mapikicha wari kudhina wachidya nemazimbabwens agere zvakanaka ku South Africa asi tikuona kuti vazhinji vakafungidzwa ku South Africa mazimbabwens aya akaenda achitiza nhamo ari kutambura vatinoti muchirungu dzivhanuepusi
Amai Tanyanyi wanotiwo, vanhu vemuZimbabwe vanoenda kuSouth Africa nekuda kwekuti munyika muna mabasa uye vamwe vachitizwa kushungurudzwa nekuda kwezvematongerwo enyika. Vanoti vatungamiri vemunyika dzemuAfrica vanofanirwa kuzvipira kuene utongi hwejekerere uye kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika dzavo vachitiwo vanotsigira maonero avachamisa ekuti Africa inofanirwa kuene vatungamiri vane maonero matsva.
Tirikuona tirikuwengana pachedu tichiwengenerana zvino zvisirizvo tirikuwengana nenyaya yekuti tirikushaya utungamiri hwemuAfrica unomiririra kodzero dzevanhu unomiririra zvido zvevanhu tirikuona kuti kuSouth Africa kumhanyirirwa uku inyika iri nani mumaringe nedemokrasi nekuti kuSouth Africa kana vanhu vachida kuratidza vanoratidzwa havarohwi asi kune dzimwe nyika vanhu vakada kuratidza vanorohwa saka vanhu vanomhanyirira kunenge kuri nani.
Mumwe mugari wemuvulawayo uyo akangoda kudomwa nezita rekuti Thomas anoti mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa yanyanya kumurwadza zvikuru nekuti akashayikirwa nehama yake iyo yakapfurwa mazuva mashoma apfuura. Thomas anotiwo dai vatungamiri vemunyika dzemuAfrica vataurirana zvakasimba pamusoro pemhirizhonga iyi senzira yekuedza kuigadzirisa.
Inini nyaya yeviolence iri kuitika kuSouth Africa iyi iri kundibata zvikuru. Handisi kufara nezviri kuitika kuSouth Africa uku. Nitori ni hama yangu yakatopfuurwa ikashaika kuSouth Africa ikoko achitobva ake kubasa akangopinda mundikati crossfire akatofa izvezvo takatomirira chi mutumbi wake kuti utouya kuno kumusha kuZimbabwe tizomuviga saka zvinhu zvirundi bata zvakanyanyisa handisi kuziva kuti tingabatsikanawo sei chii chatingaitirwawo nevakuru kandi kuti nyaya dzeviolence idzodzi dzimire kana kuti pavaone kuwirirana nokutaurirana kwavangaita pakati penyika dzedu idzodzidzi.
Vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende uye vari nhengo yeZANU-PF Central Committee vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 parunhare kuti havabvumirane nemaonero ekuti vamunangagwa hapana zvavari kutaura pamusoro pemhirizhonga vachitiwo mumazuva mashoma apfuura hurumende yakabudisa mashoko ekukurudzira zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvingwarire nekuda kwezviri kuitika munyika iyi. Asi mutauriri webato reZAPU vaipitule Maposa vanoti havashamiswe nekusataura kunonzi kuri kuita vamunangagwa pamusoro pemhirizhonga iyi vachiti hurumende yeZANU-PF ndiyo yakakonzera matambudziko ari kutizwa nevanhu munyika mavo.
Vanhu vakawanda vari kuSouth Africa nekuZimbabwe vari kuenda ikokoko zvichikonzerwa nekutadza kutungamirira zvakanaka nekubata upfumi hwenyika zvakanaka sehurumende yeZANU-PF saka hatinasa tinotarisira tine musoro chine upfungwa chinobva kwavari.
Mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa iri kunyanya kubata zvizvarwa zvekuNigeria, Somalia neZimbabwe uye hurumende yeNigeria yabudisa mashoko ekuti iri kuzobatsira zvizvarwa zvayo zviri kuda kubuda muSouth Africa. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vatungamiri vemuAfrica vari kumusangano uri kuitwa kuCape Town vanofanirwa kutora mukana uyu vogara pasi vachizeya mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa pamwe nekutsvaga nzira dzekupedza mhirizhonga iyi. Nezuro nyengo dzevechidiki muZANU-PF dzakafora kumusangano weWorld Economic Forum dzichiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seBritain, America nedzimwe zvibviswe. Asi nhengo idzo dzinonzi dziri kutungamirwa navaGodfrey Senengamu hadzina kuratidzira dzichishora kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taurai Shava.
Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti rakanyorera tsamba kumapurisa richinyunyuta nemabatiro arinoti ari kuita nyaya dzemisangano yaro iyo iri kugara yakarambidzwa nemapurisa asi mapurisa aya achinzi ari kubvumidza ZANU-PF kuita misangano yekuratidzira munyika chero nguva. Mapato maviri aya AMDC neZANU-PF ari kutarisirwa kusangana zvakare mudariro nemugovera musarudzo dzeby-election dzekutsvaga vamiriri veGlenview South nemangwe mudare reparamende zvichitevera kushaya kwaamai Vimbai Tsvangirai Java veMDC pamwe navaObedingwa Muguni veZANU-PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU-PF mudunhu reMateveland North uye vakambovewo senator weCholocho vaBelief Gaule. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti zvii zvavari kunyunyuta nazvo kumapurisa.
Asi mapurisa anofanirwa kunge ari independent semanyorerwo azvakaitwa muconstitution. Saka tati kuda vane zero yakavanzika yavasiri kuda kunyatsotaura kuti ibude pachena. Isusu tati regai tindotaura navo tibvunze kuti sei vaakufarira kutyora mutemo mazuvano, sei vaakufarira kuzvindikita vanhu mazuvano, sei vasingachitipi mvumo yatinayo muconstitution yokuti tinge tichiratidzira, uye kuti vari kunzwisisa here constitution yacho.
Vagaule, nyaya iri kutaurwa navaMafume kuti mapurisa muZimbabwe anoshanda achitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Ndiri kuvanza vaMafume, but reminditi inini sekuona kwangu isusu echenyika tine constitution yedu, bumbiro romutemo. Ndiro bumbiro romutemo ndiro rinotonga. Pabumbiro romutemo rinoti kudii? Panyaya dzekuratidzira. Kwanzi vanhu vakasununguka kuti varatidzire norunyararo. Izvozvo zvirimo muconstitution, zviri pamutemo. Ipapo toda kuti ndidzadzise nokuti inini zvakanaka kuti vanhu varatidzire, vechiratidzira norunyararo. Hurumende iripo inotarisa kuchengetedza vanhu kuti kuve norunyararo nguva dzese. But zvaitika zviyazva zvana January zviyazva vokuputa-puta zvinhu vanhu vechiti vari kudemonstrata, ndivo vadzidzisa hurumende kuti pachinherere tinoti kana munhu aona chokutanga aona kaviri. Iye zvinhu hurumende yadzidzisa zvakawanda. Kana kune zvinhu zvanetsa sei tingagari pasi tigadzirise madhemonstrations aagadzirisi zvinhu.
VaMafume,
vaGaule, muri kutaura zvakanaka. Chitereki, ndakutotyira kuti muchabudiswa mupati, asi mukaramba muripo munovakuridzira vakuru venyu kuti aiwa zvinoda kutaurirana. Zviri kuitwa nemapurisa nevamwe vese zvokuabdakta vanhu, zvokutora vanhu usiku vachiponda, vachitocha, vachiita sei, zvakazamwa kudzara izvi, hakuna kwazvinosvika.
VaGaule, tiri kuonawo kune maby-elections ari kuuya musi wemugovera. Zvii zvamungataura pamusoro pemaby-elections iya nekutsvagwa kwavashwa rutsigiro?
Kumatos takava neby-election, ndakaendako kuno kurokampeni, handina kuona munhu achirova munhu, handina kuona munhu achituka munhu. Zvakanakanaka tichisimatana nevanhu, tichidya navanhu veMDC, tichisangana navo kumarestaurant kwakanaka. Marizasi akabuda ivo vakatiza kupacommand center. Iye zvino MDC haihwini maelections aya, mirai muone. Atiti ngatitaure next week. ZANU-PF iri kutora
tinzwe kuna vaMafume munoti ine maby-elections ari kuuya.
Maby-elections ari kuuya awa tiri kumacontesta, asi ZANU-PF yaona kuti haitakwanisi kuhwina against MDC isina kubirira. Variko zvino vari kudrila mabohole muGlenview, vari kupa vanhu raisi kumangwe, vari kupa vanhu raisi kumasvingo North kune imwe election. Maelections awa matatu, kune maviri maMP ne one yekansela kuward one Masvingo North. Vari kubirira zvinonyadzisa vachishandisa zvinhu zvehurumende, mishonga sezvavakaita kuLupane. Chaipa pahurumende yava Munangagwa, yava kushandisa informal violence, yava kushandisa futi nemapurisa nemakoti kunge inge ichiita basa ravo. Kana usiri kurohwa uri mukoti uri pabheo. Hapana kana munhu weZANU-PF ataura izvozvi mutobi ari kutaura zvinonyadzisa zvekuti mandevere maforena havazi vemuno muZimbabwe ngavabude. Asi haasungi zvikataurwa nemunhu weMDC izvozvi aidei ari mujere. Asi mutobi ari kutopuwa mari yehurumende achituka vanhu vari kufanirwa kuvhota neSaturday kuti havazi vanhu vemunyika muno. Zvoo zvatiri kuona pamusoro penyaya idzodzi.
VaGaule, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndinoti zviya zvataura navanhu ndoti pamwe vave vakagakwa ndezvavo izvi, asi zveZANU-PF kuti vanhu vachiitei kudaro. Pamwe vangaakamwa whisky yake mubhawa achitaura izvozvo, hatitenderani nazvo izvozvo zvokutuka vanhu kudai.
Avanga vari nengo yezano PF mudunhu rematelolend north uye vakambove senator vecholocho vabelieve gaule vari parunare kwakare kumatevelolend north ine studio 7 manzwo zvakare kubva kumunyori anona nezvesarudzo mubato reMDC vajacob mafume vari parunare muHarare ne studio 7 Kusaenda kubasa kwavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende munyika kwapinda muzuva retatu nhasi kunyanga hazvo hurumende iri kuti kutanga nezuro nanhasi yanga ichipa vashandi mari yekubatsirikana yavakavirirana inosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana yemari yavo yemihoro inonzi inosvika mazana matanhatu yemadhora emaRTGS asi vana chiremba vanoti vari kuda mari inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora pamwedzi kana kuti inenge ichifambirana nedhora rekuAmerica pakutengeswa kwemari kumabhanga vamwe vanamukoti vari pabasa vataura nestudio 7 asi varamba kutaura mazita avo sezvo vasingatenderwi kutaura nevatori venhau vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uye varwere vakawanda vasiri kunyanya kurwara vari kudzoserwa kuumba vati vana chiremba vakuru varipo vave kuremerwa nebasa zvekuti mazuva mashoma anotevera vanenge votoda kubatsirwa nevechiuto mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vadonald mujiri
bazi rehutano nekuchengetedzwa kwevana rinosimbaradza kana kuti rinokonfema kuti izvo vashandi mahealth workers have been paid through kola yatinoti kola ndo health saves by tripartite negotiating panel to zvichipfurikidza nemabhadharirwo anofanira kuitwa mari dzavo vamwe vakawana mari dzavo nezuro vamwe vana mari dzavo nhasi izvi zvaakungoenderana nemabhengi avo
asi vazhinji vacho tiri kunzwa kuti havana kuenda kumabasa zviri kufamba sei
nyaya yekuti havasi kudzikana nemari idzi ndingangoti sebazi reutano imari dzakapuwa munhu wese sevashandi vehurumende chaivo chichemo chavo ndofunga chinitori chichemo chingange chichitotariswa naiye employer anova HSB kuti pari zvino vati vaonana here kuti vaurirana zvipi kana kuti bipartite negotiating panel yavo yanenge position ipi
saka imi pane pamuchazopindira here kana maona nhaurirano dzisiri kufamba pakati peHSB neZimbabwe Hospital Doctors
vanoziva kuti kupindira kweministry kana paine board ndori nesimba rekuita zvinhu zvose izvi kana vabuda nenhaurirano vanotaurirawo bazi reutano anova minista minista kana vataurirwawo ivowo vanogona kuzoendawo mberi nenyaya yacho
vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vadonald mujiri vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Blessing abatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei avati kuratidzira kuri kuenderera mberi
kwete hatina kudzokera kumabasa uye zvendozvinhu zvatakataura mameetings edu atapfuura kuti kunyange mari mukaiisa mumabhanga edu mari iyoyo haisi kuzokwana saka mari zvechokwadi yakapinda asi mari yacho dai tichigona kukuudza kuti mari yakainzana ne$45 ndo iri kunzi cost of living adjustment nemuwo munongoona kuti mari iyoyo haitombokwane kuti tiende kutransport chezvesatatara zvekudya zverenti zvimwe zvese maexpenses anodiwa kuti ari functional haikwani
saka iyi imari iri kuwedzerwa pamusoro pemari yamunotambira pamwedzi here kana kuti zvinofamba sei pari kunzi cost of living
ndizvozvo imari iri kuwedzerwa pane mari yatanga achigara tichitambira
ko iyo mari yamamutambira yakawedzerwawo here
kwete haina kuwedzerwa
saka vakangowedzera mari yecost of living
yes
izvo ari kuitira kuti zviite sei muri kuendera mberi nenhaurirano
pari zvino hapana zvavanga vati vatibatisa zvavanga vativimbisa zvatingati zvinotigutsa kuti tigone kudzokera kumabasa hapana nhaurirano dzanga dzati dzatoitika pari zvino dzimwe dzenguva vachatideedza zvavo but pari zvino hapana
mungati vana chiremba vari pasi pesangano renyu vakawanda zvakadii
tigoni kuti tikupe manumbers ari echokwadi chokwadi asi kana manga bati tisegeso iki tinogona kusvika ku 1400 plus
kose pasingakwanise kuti muzive kuti vangani
iyo information iripo zvayo asi teta kuda kuti tibvunze ku human resources department
saka zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino
tinganyepa ipapa hatingagoni kuti tikomende pari zvino nekuti hatiko saka hatizivi kuti chii chiri kuitika
asika zvinonzi panorwa nzouswa ndounoparara hamusi kusiya varwere vari pamene here apa muchinetsana nehurumende
chido chiripo chekuti tiende kubasa asi nzira kana kuti maminzi ekuti tiende kokubasa ndo akunetsa asi isusu tinovimba kuti munhu wese ari munyika anooniwa nehurumende so isusu tiri vanhu vehurumende saka kana isusu tatadza kuenda kunoshandira varwere vedu haisi problem handioni kuti iproblemu yemachiremba asi iproblemu yehurumende iripo panguva iyoyo kuti itigadzirirewo zvinhu zvakaita seizvozvozvo nekuti isusu chido sana chiremba chiripo chekuti tiende kubasa asi hatisisina minzi yekuti tirambe tichienda
Vakafano bada chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichidzokera kumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri munyika iyi amai Marian Marete vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka. Gati nzwe hurukuru yavaita na Rachel West Studio 7.
Parina Sunside kuseni na 7 a.m. mapurisa angakazara Sunside. Tichinobvunza kuti kochii changa chiri kuitika ndobva vatizvo ni vanhu vaye vati varuda kuya kuno ku Sunside nhasi zvakare kuzoti vazoita mirishonga yavo saka inini ingogarai muri kaum kana vachinge vatanga kufamba kuya ku Sunside tinokuudzai kuti munge muchidzokera mudzimba dzenyu musange muchifamba famba mumatrips tichitratudza kuti tiri kutangira pasi
pane munhu wekuZimbabwe here wamunoziva akaputsirwa imba yake kana kuvhiringwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa
kuno kwatiri since hakuna ataputsirwa imba kana kuita sei asi unongonzwa kuti vamataura vanenge vachiita vari kunyanya kuchema chema nekugunun'una kuti vanhu vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa edu ndavadzokere kunyika kwavo nokuti isusu hatina kubvira takambonopotera kune imwe nyika takazvisunungurira nyika yedu saka vari kutotikanganisira nyika yedu zviri nani vaenda vanogadzira nyika yavo kunyika kwavo isusu tosara munyika yedu
pane zvamuri kutyira here muupenyu wenyu pane zviri kuitika mumhirizhonga yemuSouth Africa
Ya tinotyira kuti iko zvino zvimakada kuti tatato zviringika kuenda kuchikoro chako hatikwanisi nokuti tinotyira mabhazi tinochinjanisa mabhazi kuenda kuchikoro ugochinjanisa mabhazi zvakare kudzoka sinzi vari kutarisira kuvhiringidza vanhu vanenge vasiri zvizvarwa zvemuno muSouth Africa saka unotoona kuti zvaakutotyisa kana kuti kuti mwana ngaaende ega futi zvakare kuchikoro anogona kupambwa nekuda kwekuti ivo chavasisiri kuda vanhu vanobva kune dzimwe nyika
Muri kuwanawo here rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa?
Hapana na rubatsiro ratati tawana kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa.
Vanga vari amai Marian Marete vanove chizvarwa cheZimbabwe vari muSouth Africa vachitaura vari muSouth Africa makare na Rachel to Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa uko zvizvarwo zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinonzi zvafa nhasi mushure mekupisirwa mudzimba mumusha weMandela Squatter Camp muJohannesburg kuSouth Africa. Zimbabwe inoti haina zvainokwanisa kuita kuchengetedza zvizvarwa zvayo zvakatarisana nemhirizhonga inotyisa iri kuitika kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonika ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndire mu Washington DC, ndokusemi na ntungamili Nkomo.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.